That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanana kana kwa tereri, tunosangana zvakare mangwanana nhasi, uri musi wechitatu, Hurume 3, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti izvonizvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wakare, vamwe 33 kana kuti 33 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende inozivisa kuti zvikoro zvave kuzovhurwa muzvikamu zviviri, chikamu chekutanga musi wa15 kurume kuchiti chikamu chepiri musi wa22 kurume kuno wemwedzi uno. Muimbi wemusambo werege ane mukurumbira Bunny Wailer wekuJamaica anoshaya. Indwe mumwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19, vamwe 33 kana kuti 33 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare, pavanhu vakavhenekwa vanokwana kuita zviuru zviviri nevanomwe. Kufa kwevanhu vana ava kunouya mushure mekunge nyika yamboita mazuva maviri anoti mugovera nesvondo isina munhu akashaya. Bazi rezveutano iri rakazivisawo kuti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCOVID-19 vanosvika chiuru nemazana mashanu nematanhatu kana kuti 1556 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 nezuro. Izvi zvakasiya huwandu hwevashandi vabayiwa nhomba yeSinopharm iyi kubva zvayapinda munyika vasvika pazviuru 25 zvine 91 nevanomwe kana kuti 25,077. Akazivisa nezuro kuti zvikoro zvave kuzovhurwa muzvikamu zviviri, chekutanga musi wa15 kurume kuchiti chepiri musi wa22 kurume unove mwedzi uno. Vachitaura mushure medare remakurukota, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Muchangwa vakati vana vari kuita zvidzidzo zvinonyorwa bvunzo gore rino zvegrade 7, form 4 neform 6 vachavhura musi wa15 uye varayiridzi wavo vanofanirwa kunge vave mumabasa avo musi wa10 mwedzi uno. Vamwe vana vese vachange vachizovhura musi wa22 uye varayiridzi vavo vanofanirwa kunge vave kumabasa avo musi wa17 mwedzi uno. Asi rimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti hurumende inofanirwa kutanga yazadzisa matanho eWorld Health Organization pamwe nebazi rezveutano isati yafunga zvekuvhura zvikoro. Ngatinzwe hurukuro yataita nevakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZimta waGoodwill Taderera.
Zimbabwe Teachers Association ndekuti isusu hatiti kuti ramba kuti zvikoro zvive zvinovhurwa, tinofunga kuti vana iye zvinovarasikirwa zvakanyanya zvokuti kuti zvivhurwe idanho rakanaka zvikuru. Asi isu tinoshuvirawo kuti dai hurumende yakwanisa kuti izadzise maprotocols kana kuti matanho akataurwa aya neWorld Health Organization kana kuti sangano huru repasi rose rezveutano, uye kuti iyowo hurumende ine ayo matanho ayakanyora ichitevedzera iwayo avanoti mastandard operating procedure. Saka tiri kuti hurumende ngaigone kuti ione kuti utano hwevarayiridzi nevana hunge huri hwakaringana apo zvikoro zvinovhurwa, kuitira kuti zvisazovhura zvichizokasira zvekuvhara kana chirwere chiya chazova chakudundurira zvakare.
Mamwe masangano evarayiridzi ari kuchema kuti patange pataraswa mihuro yevashandi zvikoro zvisati zvavhurwa. Imi ndezvipo zvimwe zvamuri kuti dai zvatanga zvagadziriswa?
Imwe nyaya hombe yatinonyanya kuti dai hurumende yagona kupaongorora ndekuona kuti varayiridzi yavapa zvikwanisiro zvakanangana kutengesa kana kuita zvimwe zvinhu zvakafanira basa ravo ravakadzidzira nekuti kana vachinge vasina zvinokwana zvinoreva kuti havaisi mwoyo yese yakazara kubasa vanodawo kuti vana vavo vadye vana vavo vaende kuzvikoro vachigonawo kupfenga kuzvirapika kana vachirwa zvitidzo zvinhu zvatiutatatai hurumende yatora mukana uno kubva zvino kusvika pachavhurwa zvikoro kuti itaurirane itodzerane nevarayiri zvikwanisike kuti vazoenda kubasa mwoyo yavo yakafara.
Takataurawo nemutauriri wehurumende nezuro vataungana ndoro vari kuti iwo nyaya yekuti vaone kuti zvikoro zvakagadzirira here kudzivirira COVID-19 ndomatanha vari kutoita izvinezvi vari kutenderera muzvikoro vachiona kuti zvakamira sei kubva svondo rapera. Munotii nedanho iroro?
Danho iroro rekutenderera muzvikoro vachiona kuti zvakamira sei idanho rakanaka zvikuru, asi zvakadaro hazvina kukwana nekuti kutenderera vachinoona kuti zvakamira sei hazvireva kuti zvinhu zvavamo muzvikoro. Kana vatenderera vakaona kuti zvakamira sei, ndazvive zvinozoendera pamberi kuitira kuti zvavanenge vaongorora vakaona vachiita kuti panenge paine mabori pawanikwe pachigadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa. Kana paine zvisipo hurumende ikwanise kuti zvikwanisiro izvozvo zvive zviripo nekuda kwokuti kungotenderera be vasingaise zvikwanisiro muzvikoro vasingaite kuti zvinotarisirwa zviwaniswe zvichitevedzerwa hazvina kukwana.
Tichitarisawo mazuva atarwa iye kuvhurwa kwezvikoro, vamwe vanogona kuti inguva pfupi yekuti varayiridzi vange vagadzirira. Imi munoti?
Ya, isusu seZimbabwe Teachers Association tinoti zviri zvenguva harisiro dambudziko hombe nekuti izvozvi tichitaura kudai varayiridzi vazhinji kumativi mana enyika vari kutaura nezvo kuti hatina dambudziko nekuti zvikoro zvivhurwe, asi hurumende ngaichiita kuti tisati tatoenda kuzvikoro tikwanise kutipa zvikwanisiro zvemubayiro zvemihoro kuitira kuti tigone kugadzirira zvakakwana kuzopinda munzira kuenda. Asi vakamira kusvika muchiwo kuti zvikoro zvinji zvaakuvhurwa vasina kutigadzirisira ipapo zvinoreva kuti nguva iyoyo inoitira pfupi zvakanyanyisa.
Havanga vari vakafano bata chigaro chemunyori mukuru wesangano revarayiridzi reZimta vaGoodwill Taderera vari parunhare kuChegu tune Studio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti kubva muongororo yakaitwa nebazi ravo muzvikoro zvakaratidza kuti zvikoro zvakagadzirira kudzivirira kupararira kweutachiwana hunokonzera COVID-19.
Isusu zvatinoita seministry of primary and secondary education vhiki rapfuura iri takaendesa zvipoka nezvipoka zvamadirectors nemachief directors nemadeputy directors even minister vanga varipo nadeputy minister napermanent secretary vachienda kuzvikoro munyika yese vachienda kuzvikoro kuti vanyatsotarisa kuti tagadzirira here mastandard operating procedures edu. Taindotarisa tichinyatsotarisa anonzi maguidelines ebazi rezveutano nemanonzi maprotocols ebazi reWorld Health Organization kuti ndizvo here vari kuita zviri pamurawo here izvozvo zvekuti kana zvikoro zvazovhurwa vana uye nevadzidzisi nevashandi vepazvikoro havazotapurirani utachiwana hweCOVID-19. Vane pavanokwanisa kumboisa munhu arwara here vachifonera vebazi rezveutano kuti avatore kuti vabatsirwe pautano hwavo. Saka ndozvatanga tichitarisa tichiita mainspections mumaschools imomo hatina kunyanya kugununa nemagadziriro akaita zvikoro.
Havanga vari mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare neStudio 7. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi varamba mashoko ekuti musangano wePolitbureau uri kutarisirwa kuitwa nebato ravo pamuzinda webato ravo muHarare nhasi vakanangana nekuziya nyaya yekuti ndiani achatora chigaro chemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vakasiya basa vachipomerwa mhosva dzekuita zvepabonde nemadzimai akawanda kusanganisira madzimai akaroorwa. Nyaya idzi dzakaburiswa mudepanhau repaindaneti reZim Live kunyange vamuHadhi vari kuti vari kuzora mafuta enguruve yavasina kudya. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vamugwadi
musangano wepolitburo watinawo nhasi wakadeedzerwa nevakuru vemusangano nyaya yavamuhadhi isati yapinda mudariro nemapindiro ayakaita saka musangano uyu ndosaka uri kunzi ordinary session of the politburo
zvinoreve izvozvo
kureva kuti musangano unogara wakatarwa haunei nenyaya dziri kutaurwa nevanhu izvi zvekare chatingangoda kuzivisa kuno kumusangano ndechekuti nyaya yavamuhadhi inyaya yavo nomutungamiriri wenyika maererano netsamba kana gwaro ravakanyora kumutungamiriri wenyika
saka kubatwa hamusati masumwa zviri pamutemo
hatisati taziviswa nekuti iye mutungamiriri wenyika haana shoko raati ataura pamusoro petsamba iyoyi naizvozvo isu kumusangano hatina shoko ratinaro vaGeorge Chalamba mutauriri wemutungamiriri wenyika havana shoko ravanaro pamusoro penyaya iyoyi naizvozvo isu mukanwa medu hamuna shoko pamusoro penyaya iyoyi shoko rinobuda kumutungamiriri wenyika saka nokudaro ivo mutungamiriri wenyika ndo vachatiudza kuHarare kuti tiri kufamba sei kubva zvino but pari zvino nyaya yavamuhadhi netsamba yavakanyora hatina shoko ratingakwanisa kutaura kumusangano tinozomirira kuva guided nekutaridzwa gwara nemutungamiriri wenyika munofanira kuziva kuti vamuhadhi munhu akapoinda kana kuti akasharwa nomutungamiriri wenyika President Emmerson Mnangagwa vanova zvekare mutungamiriri webato redu varivo zvemunyori mukuru saka naizvozvo isusu taita vana pamusoro penyaya yetsamba yavo zvoto zvina mazera naizvozvo pazera ravo vakuru vachatiudza gwara ndo mafambiro anoita basa kumusangano
asi mungakwanisa kutiudza here sevatori venhau kuti nyaya dzinenge dziri mugango pamusangano wepolitburo uyu ndedzipi
zvakakosha kuti muzive sevatori venhau kubva nhasi kuti nhaurwa dzemudare guru repolitburo remusangano wezanupf musangano wevanhu dzinenge dziine munyori wemusangano vaobert mupofu dzinenge dziine munyori mukuru wemusangano anova zvekare mutungamiriri wedu vamunangagwa dzinenge dziine vatevedzeri vavo vose uye zvekare nasachigaro wemusangano pamuchinguri saka naizvozvo patinoti zvoto zvina mazera ndiyo imwe nyenyaya yatinenge tichireva kuti nhaurwa dzemudare guru remusangano rinoona nezvekufambiswa kwebasa remusangano nyika yose dzinenge dziine vakuru uye hadzitenderwi nomurao wemusangano kuti dzitaurwe kuvatapi venhau kana kuti kujekerere iro dare risati ragara
zvino vanhu vanozoziva sei zvinenge zvakurukurwa
panopera dare iri mutauriri wemusangano wezanupf comrade sk moyo vanozokuzivisai zvinenge zvabuda munhaurwa dzinenge dzirimo saka tinongoti kwamuri rambai makateya nzeve panopera dare redu vemusangano wepolitburo mutauriri wedu vasimon kaya moyo vachakuzivisai nhaurwa dzataurwa ndedzipi uye musangano uri kufamba sei kubva zvino zvichienda mberi
mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 vebato reMDC Alliance nemamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai akaita seWomen's Academy for Leadership and Political Excellence vainge vakurudzira vamuhadhi kuti vasiye basa vaimbova mumiriri wemasvingo central vari nhengo yeMDC Alliance vaJeffrey Chitando vanoti semaonero avo vamuhadhi vakaita zvekumanikidzwa kusiya basa
kusiya basa kwakaita vakembo muhadhi handifungidziri kuti vakasiya nokuda handifungidziri kuti izvi zvanga zvekuremekedza zvavakanga vachipomerwa kuti vakanga vaita asi ndinovasa kuti vakembo muhadhi vakaita zvokuforceredzwa kumanikidzwa kuiswa pachipanera chaiko kunzi vamuhadhi ngavachibva pabasa
kosei muchidaro
nokuti tinoona vamuhadhi zuva rakatanga kubuda nyaya zvokuti vakanga vachiita zvosina kunaka namadzimai avanhu vakambotaura ivo kuti handisi kuzosiya basa handisi kuzoenda asi vana vezimbabwe vakangozokaruka voona chifumi chamangwana vakembo muhadhi votaura kuti ndasiya basa
izvi zvinorevei semaonero enyu
izvi zvinotibva zvatiratidza kuti chavo chaizvo chokwadi chavakanga vanacho ndechokuti vakanga vasingadi kusiya basa. Asi izvi zvazouya zvokunyora tsamba zvokuti ndosiya basa kwanga kwava kumanikidzwa. Saka tinoti vakembo muhadhi havana kusiya basa nokuda asi kuti vakembo muhadhi vakamanikidzwa.
Vaimbova mumiriri weMasvingo Central vari nhengo yeMDC Alliance vaJeffrey Chitando vari parunare kuMasvingo. Tarisa misoro yenhau yemamwe masangano enhau. Bepa nhau reHerald rine musoro wenhau unoti paramende yabvisa mutemo une chikamu chitsva chemari zvaizobhadhariswa vanhu vanenge vachikora mitemo yakasiyana-siyana kana kuti fines wakanga waparurwa nehurumende gore rino munandira. Kutururwa kwemutemo uyu kwakaitika nezuro mudare reparamende repasi reNational Assembly mushure mekunge gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vatambira gwaro rakaburitswa nekomiti yeparamende inoona nezvemutemo, iyo yaipikisa mutemo uyu ichiti nzira yakanga yapinzwa nayo chikamu chemutemo kana kuti statutory instrument 25 chegore ra2021 yakanga iri kunze kwemutemo. Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muAfghanistan vakazivisa nechipiri kuti varume vaive vakapakatira zvombo vakauraya madzimai matatu aishandira imwe nhepfenyuro yeterevhizheni muzviitiko zvakasiyana kumabvazuva kwedunhu reNangara. Vanasikana vechikoro mazana maviri nemakumi manomwe nevapfumbamwe vakanga vapambwa kubva pane chimwe chikoro chiri mudunhu reZamfara kuNigeria nevarume vaive vakapakata zvombo vanonzi varegererwa nevarume ava. Izvi zvaziviswa nagavhuna wedunhu rekumaodzanyemba kwakadziva kumadokera iri. Yave nguva yenyu vateereri yekusvitaurira mega zvamunofunga.
Baba vakandimiri nevatereviso Studio 7 ndomufundisi Moyo. Ndatiuregai timbobvunza makambotidaidzira waya baba vaparadza gore riya vachara nawo yemapasipoti evari kunze kwenyika chinzi akuitwa $318. Saka ndinobvunza zvekuti pari zvino tiri kuona vanhu vakanga vachiapulaya online yacho yaipinda pakati pousuna 12 ndobva yambozomira pakadaidzirwa lockdown president siri vamaposa. Saka zvino pari zvino zvevaya vakanga vakaapulaya vakutanga kuenda kundoapulaya mai mafoma aya anosvika waapulaya kubhadhira ma300 rand vozofanira zvekuenda kumba uko ameno ishavhurwa rini kundobhadhara ma$300. Zvanga zvakadii kuti mari inobudisa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika South Africa $318 imari yakawanda kwazvo. Munhu anoapulaya fomu kuno otazve kumbo sikobhadhira mari yakadaro. Vaparadzi vakanga vamboti 318 ndekuti mapasipoti iwo aitirwe kwatiri kuno achiuya kwatiri, saka hatichazoone zvichiitwa. Saka iri ratova dambudziko. Taikumbirawo vabati veStudio 7 vanobakandimiri mutibvunze revo nokuti apa futi coronavirus iri kuSouth Africa iyo second wave kana panozvizvi zvakubva ndosabva mapasipoti mafomu kumba ari zveti zvidambudziko here. Saka taitokumbirawo nokuti vanhu vakawanda vari kuchema.
PaStudio 7 apo ndinotenda zvikuru munotipa mashoko echokwadi, news dzakanaka zvikuru dzinobata kwese kwese zvisina pedzinosiya dzinonzvera pamwe nepamwe. Aiwa tinotenda zvikuru, asi chandakukumbirawo ndechekutiwo paStudio 7 apo mukaverengawo audio yangu iyo yamukoma Rams D paBotswana iyo, aiwa tichafara zvikuru. Ndofunga ndakutokwanisa kana gore chairo chairo tichikokanda chete. Handizivi kuti dzine dzakazara zvakaita sei wedwe. Ndibatsirei vana mukoma tanonoka wade papapo nana mukoma Recho tapo, ndibatsire nana mukoma Jonga nana tete Mavela tapo, ndibatsirewo odi yangu dzimawo isvikewo iyoyo isvike kuvana veZimbabwe vanzwe kuchema chemawo kwandiri kuita ikoko kuti aiwa vana veZimbabwe ngatitarisei kumberi kwatiri kuenda. Ngatisasera tichinyeperwa nemaswitsa hatisi vana vadiki isu vamwe vedu zvese tatochembera hatisati aenda kubasa tichingonzi zvichanaka 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 takutongo mirira kuzotongofa zvichana kagore ripi.
Mangwanani mangwanani akanaka hama dzangu munyika yeZimbabwe yose newari kunze kwenyika tinokutenda iwana mukoma Jonga vanatononoka hwande vanasisimavhe tinokutenda imose muri kutibatsira basa guru munyika yeZimbabwe ndirikuda kutaura hangu mashoko angu pamusoro pamapfumo ndinotenda nemasoko akazotaura erubatsiro pane zvavakanga vataura zvekushora vachamisa zvanga zvisina basa ne yuti hazvina basa nekuti iwe sekubuda kwaakaite kunze kwenyika ndo waifanirwa kutibatsira kuti zviro zvifambe munyika yeZimbabwe. Saka pawakazotaura kwechipiri vachitaura kuti vakamira neAfrican Union nenyika dzikunze vachinokumbira chichemo chekuti munyika yeZimbabwe mupindirwe, izvo zvakanaka. Haikona kushora vari muno ngekuti vari kutambudzika, hapanawo chavangaita munyika ino yeZimbabwe. Ndini mafire nyika, ndiri mukati mwenyika yeZimbabwe, munyika iri kutambudza Sodomu neGomora.
Magadini zvenyu vana veZimbabwe, ndini wenyu license Bindu. Ndiyeshi taneta tanzwa nokushanda muno muSouth Africa. Ndotenda nyaya yangu iri mukai zvitoro Posto 7. Ndotenda futi nevajonga vanotipa news everyday titirevision vazvitigidzika kunyika yedu kwatinobva kuZimbabwe. Nyika yedu nyika yakarongeka, nyika yedu nyika inohunhu zvakawanda, zvinoitika zvakawanda. Fanani kwatinobva kumanikaland kune diamond gold chichi chose chakawanda chakawanda. But kubva apa chakabuda matrasis tangona pozopoza amasoja tangonzira dzokuitinde kusango amasoja kuiona kuti necho amasoja pose pose umombe amasoja pose pose apasina pasina musoja muya kuti maitike diamond aina mutike harare rokuziya katika kupi katika midumu mbanyarendi patirona pose pose amasoja mbati maya yacho irimo madiamond makoldi pati zvinyekuti vagona kuishandisa chacho hakuna. Tatenda zvangu kudunura mutape Pindu. Tatenda zvangu kuona zvirakana.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mukuru weboka rematikitiva muAmerica reFBI vaChristopher Ray nezuro vakaudza dare reSenate kuti kurwiswa kwemuzinda weCapitol Hill musi wa6 ndira gore rino nevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanokuona seugandanga hwemumusha kana kuti domestic terrorism. VaRei vaive pamberi pedare reSenate vachipa humbo hwavo kekutanga kubva parwiswa muzinda weCapitol Hill nevatsigiri vavaTrump vachiedza kumisa kupasiswa kwemavhoti ekukunda kwavaJoe Biden musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa gore rapera. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe vari zvakare sachigaro webato reZANU-PF mudunhu reNorth America varegista Rumbira Vusango avari kuCanada kuti tinzwewo maonero avo.
Ndihajonga ndichida kutaura nyaya yakaitika kuCapitol Hill pakauya vanhu vanotivo vanga vari vakatsigira President Trump vakauya vakatatekeova Capitol Hill vanga vane puti vanga vari equipped zvinhu zvavo zvanga zvakarongeka. Iwo ndikosotitarisa tinoona kuti pazvakaitika kudaro National Guard yakanga isati yapiwa approval yekuti ibude mumabaraks, which means kuti chinhu changa chiri calculated, chinhu changa chakatogadzirwa and I think yanga iri sign kuti zvinhu zvikatsamira zvakanaka muno muAmerica. Zvinhu zvakadai zvinokwanisa kuti kuonekwa zvichiitika pamazuva anga achitevera kureva kuti paigadzwa vaBiden paitotaridzwa kuti vanogona kusamira zvinhu zvakanaka.
Asi iwo mashoko iyoyo yekuti ugandanga uhu ndehwemumusha anosiya papi nyaya dzekuchengetedzwa kwenyika muAmerica? Tichiona kuti America inyika inotarisa zvakanyanya nyaya dzechigandanga kune dzimwe nyika kunzoko.
Ndosaka chini changa chini changa changa kau kuletiwa chini wona isukuti pana mapato makuru chaisu oma Amerika lakanga wari mushirongwa jesa kati kau kapta iyo baya kati wa taking over ni mapepe sejas nakuti mo Amerika muya chini wona isukuti paka zaji chini chido kadogo mapuri sasa chayo ano sara asa kati kau kapta iyo musuya kana mapuri sasa na kuona kwa chuo yako wanda serika na kuto kuhuya evan wewe wameenda sawa na wanda kusoshika panguwe kuti wakato soita soko nzivata kutu address a nation yende pozi kwa zaiti kila kwa zaiti kwa zaiti atina kuona ni mwebato kana even ilopi kisa rajo le democratic party atina kuona ni si kurumiza kita press conference kutu wata wale kutu ndo sirikiti kakumi kukakta hiyo sakura kutu ma apareta zileze uma Amerika maerikana ni kuchenge kitu wakunyika kana kutu the defense of the nation alika agaitu wakakta life ni wanuwa wakarunga chirongwa chokita cheku wakakta hiyo musiwo hiyo
wabarei wata wala kutu awana kuwanisa kunge wa kasika kuwa na mashoko yeku change za kutu ndo suda kuitika ya wanga ti intelligence awana kuwanisa kuiwana zizu za munu taura upa msurupe mashoko hiyo
information ni awanga waka kuwanisa kutu vayi wani no kutu chuni shanga chaka rongi kashaka naka sere chuni shanga kachato rongwa yani chuni shanga chacho kutirira Joe Biden kutu apinde pa presidenti ya uote yake saka kura kuti wakashironga wakaronga wachito ziwa kuti tuna kuti iyo FBI nyangwenya iyo isa zora ni umbo kukuti chaiti kachi yota mchona kuti wakristofa reyo kutawara kwa wali kita wali kutawara on the effect yukuti ma findings awaka ita pati awana umbo uvo chaevo chaevo kukuti wangati kwa kuti shuni zwakaronga papi wakanga wachironga ni wanani awana kana mazita ya waone nguwane tieti nefienyo acho kuti zvairongwa nani kupi havana chavanacho kungofungidzira kuti izvi ndozvo ndofunga kuti ndozvakadi zvakaitika based on information yavanayo asi kuti vangati vangabata munhu wavangati culprit wekuti ndiye anga achironga atingisikona kuti zvavana
ava vanga vari varegista rombira vhusango vanove chizvarwa chezimbabwe vari sachigaro vezano PF mudunhu renorth america vari parunare kuEdmonton kuCanada nestudio 7 Rege weku Jamaica nemukurumbira pasi rose Bunny Wailer akashaya nezuro mushure mekoma mutezo gorera pera. Bunny Wailer uyo akaberekwa achinzi Neville Livingstone ndiye chete akanga asara pavanhu vakavamba chikwata chemumhanzi che The Wailers muna 1963 icho chakazoita mukurumbira mukuru kwazvo pasi rose mukusimudzira musambo werege. Vamwe vakavamba chikwata ichi naBunny Wailer vashakabvu Bob Marley na Peter Tosh. Bunny Wailer akashaya ave nemakore makumi manomwe nematatu ekuberekwa. Kamwe kenziyo dzaBunny Wailer kakaita mukurumbira ndekano kanonzi Battering Down Sentence kakaimba muna 1976. Battering down sentence, fighting against conviction. In a family of ten and raised in the ghetto, hustling's the only education I know. Webe yapera rakaiti mutarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19 vamwe makumi matatu nevatatu kana kuti 33 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende inozivisa kuti zvikoro zvave kuzovhurwa muzvikamu zviviri, chikamu chekutanga musi wa15 kurume kuchiti chikamu chepiri musi wa22 kurume. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichia kupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha zvitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC ndini Jonga Kandemiri ndichiti moswera zvakanaka vateereri.